Vaimbova guru kutare zveutano Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti denda rerurindi chirwere chaifanirwa kunge chakaparadzwa kare, asi dambudziko rechirwere cheHIV AIDS ndiro rakambovhiringidza chirongwa chokuparadza denda iri.
Zimbabwe yabviswa kubva panyika 30 dziri pamusorosoro kuva neTB pasi rose. Idzi inhau dzakanaka. TB chirwere chatakapota takurira makore apfuura, depasina HIV yakauya. Ndofunga izvo tingadaita apa nechimwe chinhano chakanaka zvikuru, asi HIV inowanzofambirana pamwe chete neTB nekuti iye inodzikisa immune system yevanhu, yoitisa kuti vakurumidze kubatwa nechirwere cheTB.
Imwe nyanzvi yezveutano Dr. Josepha Chiripanyanga vati chimwe chikonzero chakaita kuti denda rerurindi ridzikire pasi inyaya yokuti inorapwa pachena, zvokuti ani nani zvake anokwanisa kuwana rubatsiro kumakiriniki nezvipatara zvose zvehurumende zviri munyika.
Vanhu vaitestwa maxray achiitwa, government yagadzira zvipatara zvakamirira mainfectious disease zvakaita semuno Harare Wilkins Hospital. Saka zvakabatsira kuti vanhu vanoita TB vanokurumidza kudiagnoswa, voiswa pamushonga votanga kurapwa zvizere. Chimwe chakaitwa nehurumende ndechekuti mishonga yeTB yakapiwa vanhu pachena mahara, hakuna munhu anobhadhara kurapwa TB muno muZimbabwe.
Dr. Chiripanyanga vatsanangura kuti chirwere cheHIV AIDS hachikoki denda rerurindi sekutaurwa kwazvinoitwa nevamwe vasina naruzivo.
Kana wazoita HIV, masoja emuviri anodzikira. Kana adzikira, mikana yako yekurwara nechirwere cheTB inowedzera. Ndoda kujekesa zvakare imwe nhau inonetsa vanhu vazhinji kuti kwaita TB1, TB2. Ichinzi TB1 inenge yangoitikawo iri yega, TB2 iri kukonzerwa neHIV. Aiwa, ndezvekunyepa. Hakuna chinhu chinonzi TB1 kana chinonzi TB2.
Mutevedzeri wemukuru wechirongwa cheHIV AIDS neTB mubazi rezveutano Dr. Charles Sandi vati pane hurongwa hwekupinda mumisha yakasiyana siyana munyika huchaongorora nekutsvaga vose vangangova nedenda rerurindi.
Zvino takanangana nekuti chirwere chichipedze munyika, chatinokoshesa ndechekuti tikurumidze kuchibata munowanati. Tiri kutanga chirongwa chekuti tinenge tichifamba kumacommunities tine mishina yekuvheneka. Zvichatibatsira isusu kuti tikurumidze kubata vamwe vanhu vanenge vanacho nekukurumidza.
Ongororo yakaitwa nebazi rezveutano rakaona kuti nzvimbo dzakaita se Matabeleland North, Matabeleland South neguta reBulawayo ndidzo dzinonyanya kuwirwa nedambudziko rechirwere ichi, nokuti dziri kumuganhu neSouth Africa iyo ine vanhu vakawanda vane chirwere ichi. Dzimwe nzvimbo dzine dambudziko rechirwere cherurindi muHarare dzinoti Glenview, Budiriro, Hopley, Caledonia, Mbare nenzvimbo dziri kuHarare South. Sangano reUnited Nations rinoti vanhu zviuru zvina nemazana mashanu vanofa pazuva rega rega nechirwere cherurindi pasi rose. Chirwere ichi chinonzi chinogona kuramba kudaira mishonga, zvikuru kuvanhu vasingapedzi kunwa mishonga sezvinokurudzirwa navana chiremba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamire.